Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 12/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF rinoti rinotsigira danho rakatorwa neSouth Africa rekukwirira Israel kuInternational Criminal Court of Justice nemhosva dzehondo. Mapurisa kumasvingo anosunga vanhu vanodarika mazana matatu kusanganisira madzimai ane vana vacheche vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paminda yehurumende. Makwikwi emutambo wenhabvu eAfrica Cup of Nations otanga muIvory Coast mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF rinoti riri kutsigira zvakanyanya danho rakatorwa neSouth Africa rekuendesa nyika yeIsrael kudare reInternational Criminal Court of Justice kuNetherlands ichipomera mhosva yekuda kuparadza vanhu vechiPalestine vari muGaza. Asi Israel iri kuramba mhosva iyi ichiti hondo yayo neHamas haina kunangana nekuparadza vanhuwo zvavo. South Africa yakakwidza nyaya iyi zvechimbi-chimbi kudare iri ichipikisa kuti Israel iri kutyora chisungo cheUnited Nations Genocide Convention nekupara mhosva dzehondo nekuuraya kwairi kuita vanhuwo zvavo muGaza. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvitatu vaurayiwa kubva zvatanga hondo iyi. Israel inotiwo vanhu chiuru nemazana maviri vakaurayiwa neHamas payakairwisa musi wa7 gumi guru gore rapera. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vakurudzirawo bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change kuti rirongeke risiyane netsika yekudzinga-dzinga nhengo dzaro zvavati zviri kuzoita kuti nyika irambe ichipinda musarudzo dzemabielections ichitambisa mari pamwe nenguva. VaMutsvangwa vakurudzira nhengo dzebato reTripleC kusanganisira mutungamiri waro vaNelson Chamisa kuti vagare pasi vagadzirise zviri kuvatambudza. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Isusu tiri kumira neSouth Africa nekuti hachisi chinhu chakavanzika kana chinhu chisina anochiona kuti vana veMugaza Strip vaparara, vafa. Ambassador chaiye wePalestine muno muZimbabwe mai vake vakaurawa nemabhomba eIsrael. Haisi nhema kuti mvura nezvimwe zvinoita kuti vanhu vawane kurarama kwakanaka zviri kurambidzwa kupinda muPalestine. Saka neisu seZANU-PF tiri kumira neSouth Africa nekuti hakuna munhu ane kodzero iri pamusoro pekodzero yeumwe. Vana vose vepasi rino vakainzana. Saka naizvozvo isi tinomira neSouth Africa nesimba rose nekuti chiri kuitika kuPalestine chinhu chisingafaniri kunge chiwanikwa chichiitika mugore ra2024. Hapana utsinye hunopfuura zviri kuitirwa vana vePalestine. Izvi tinoda kuti zvisiyiwe zvigadzikwe pasi nekukasika nekuti hakuna upenyu hwakakosha kupfuura humwe.
Pane vari kutiwo hurumende yeZANU-PF inofanira kunge ichitoendeswawo kumatare akaita saiwaya nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu kubva nyika yavana kuzvitonga pakaitika ana gukura hundi nezvimwe zvakadaro. Munoti vaMarapira?
Isu tinoti kana pane anoona zvakakodzera kuendesa ZANU-PF kudare chero raada ngaiite sokudaro nekuti taane makore mazhinji dzingori nhaurirano nhaurirano. Iri nyaya yegukura hundi tatogara pasi tiri kutaurirana, inyaya iri kugadziriswa navamunangagwa vanhu vachionesana vachitsvaka kuti zvoitwa sei kuti vanhu tiende mberi. Sakani aya mashoko mashoko evanhu asina chimwe chekutaura nyika yeZimba. Vashoko anotaura nevanhu vanorarama nekuda kuramba vakapatsanura nekuenganisa vana veZimba. Hatirambi kuti kusure kunogona kunge kune zvakakanganisiranwa kana kuti kusure kunonga kune zvakagoneranwa. Asi chakakosha ndechekuti isu semhuri yeZimbabwe tinofanga kuramba takabatana tichienda mberi.
Tiri kuona kuti bato renyu reZANU PF riri kupa CCC mazano ekuti ringe richigadzikana rirongeke pane kuti nyika irambe ichingopinda musarudzo. Chii chasvitsa kuti munge muchipa uyambiro iyi?
Mukatarisa mabaelection aitika muna December, tobatanidza nemabaelection ari kuuya muna February. Izvi zvauya necost ye 11 million United States dollars. Inova mari yevana veZimbabwe yaigona kunge ichiita mamwe mabasa ari kuda kuendeswa mberi navamunangagwa pano kuti tiite mabaelection. Mabaelection haana chaanobetsera mwana weZimbabwe kana umwe chete. Saka sezano PF tiri kuti aiwa ngavayanane vataurirane vadzokedzane vagadzirisane panyaya dzavo.
Munoona here vachitambira iyo kurudziro yamuri kuita iyi yekuti varongeke uye vagare pasi vachitaurirana sebato?
Ivo kutora mashoko awa vachimagamuchira kana kusamagamuchira zviri kwavari. Asi maresults ari kubuda pamabaelection akufangwa kuti vataurira kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuita kwavo.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai marapira vari parunhare muHarare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
ZANU PF ine maonero ayo, hatingatauri kodzero yavo yekuda kuona maonero avanoita, uyezve matarirwo zvaakagadzirirwa ka kuti anenge ane kunyunyuta kwaainako anofanira kuti aende kumatare edzimhosva, aende kumatare nyaya dzake dzinotongwa. Saka hapana chitsva kana chakaipa nekuendesana kumatare kwaita South Africa neIsrael. Zvinova zvinhu zvinofanira kutokurudzirwa kunyanyanyanya kana matare acho ari matare anotonga zvakajeka zviri pachena zvinogupa munhu wese anenge achitongwa. Zvichizorevawo zvakare kuti muno muZimbabwe chaimo mune nyaya dzakawanda dzinosanganisira kugura hundi nekutondwa kwevanhu ma2008 nedzimwe dzakasiyana-siyana dzinofanira kunge dzichiturwa kumatare akaita chaiwawo vakakanganisa vachiita nemhosva.
Tanzwawo ZANU PF ichikurudzira bato renyu reCCC kuti rirongeke pane kuramba muchingokonzeresa sarudzo dzemabaielections munyika zvavari kuti zviri kupedza mari nenguva. Munoti
chekutanga ndechekuti vamutsvango havari kunyepa zvavari kutaura, vanozviziva mukati mehana yavo kuti ivo nebasa ravo reZANU PF ndo vakonzera mirizhonga iri kuitika muopposition, vachishandisa vachabangu kuita zvavari kuita zvekuda kurikola maMPs edu eCCC. Chechipiri ndechekuti isisu mazano kana yambiro kubva kuZANU PF, isisu tinotora mazano neyambiro kubva kuruzhinji rwezi vakavhotera vanelson chamisa nenhengo dzeparamende nedzecouncil dzebato reCCC.
Tiri kunzwawo vari kutaura nyaya yekuti nyika irambe iri musarudzo, nyaya inokanganisa kana inodzosera shure nyika. Imiwo sebato munoti?
Isisu tatozvitaura kuti mabaelections ari kuitwa aya ari kukonzera maproblems munyika, kukagadzikana munyika, ari kutora mari yenyika yakawanda nechinoita zvimwe zvinhu ichishandiswa kuitwa mabaelections. Anova mabaelections asiri pamutemo, dai akanga ari mabaelections ari kuitwa nechikonzero chekuti pane munhu arikoniwa zvine kodzero zviri pamutemo chaizvinzwisisa, kwete kuti munhu anongobva kwaabva kumba kwake otanga kurikola vamwe bato raasiri nhengo yaro. Izvozvo zvinotikatyamadza zvikuru. Saka nhau yekuti mabaelections ari kukonzerwa nevanhu vari kuziva kuti havafaniri kunge vachiita zvavari kuita atimade munyika yeZimbabwe.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Mapurisa mudunhu reMasvingo nhasi asunga vagari vemumaruva edunhu iri vanopfuura mazana matatu achivapomera mhosva yekuzvigarisa voga muminda yehurumende zvisiri pamutemo. Asi vasungwa ava vakachengetedzwa pari zvino pakamba yeMasvingo Central Police Station vanoti vakawanda vavo vakapiwa minda iyi munguva yekugoverwa kweminda pachirongwa cheland reform pakati pa2000 na2005. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vazhinji vasungwa ava vanoti mapurisa anga vakapakatira zvombo uye vaine imbwa vaperekedzwa nemashandi vekubazi rezveminda pamwe nevekukanzuri yekumaruwa yemasvingo Road District Council akavasunga kwabhuka pamwe nepazero farm kusikati. Mumwe wevasungwa vaHenry Makusha vanoti vaswera zuva rese vari muchitokisi uye vanonzi vanozoendeswa kudare redzimhosva mangwana vachipomerwa mhosva yekupamba minda mupurazi rezero farm zvisiri pamutemo.
Ini handigoni kuzvitambira zvakanaka nokuti ilezi yamadziteguru angu, teteguru vangu vakafa vakabva paBreak Zimbabwe 1894 vachipfuma Mugabe. Ende Chifu Mugabe akagara paBreak Zimbabwe as of 1879. Ati nhasi ndakutobva kusungoni. Zvimbo yaishanda lei takanhawo mazvidha pa2012 fires kanitindai vanhu vanovaka kati nhasi vakukashamara vakuda kudzinga zvevanhu vauya nemapurisa vanoikanzuro nevelengi makuti anongosunga vanhu.
Mumwe asungwa kuvillage 8 kwabhuka vataguma tagurei vanoti vari kusungwa asi ivo vakapiwa nzvimbo izvi zviri pamutemo pasi pechirongwa chehondo yeminda uye vakatomboenda kumatare edzimhosva vakahwina nyaya iyi.
Takatopiwa ipapo kuti hatiziva hedu kuti zvakafa pakabhozi vakusiya takatomboenda kukoti takahwina kesi waikota.
Mumwe vasungwa vanosanganisira madzimai ane vana vari pasi pegore vachiri kuyamwiswa mikaka. Ambuya Felicitas Mutini vanoti vasungwa mangwanana chisakura mumunda mavo vane muzukuru wavo ane mwedzi misere vakanyimwa mukana wokumusiya kuna mai vake. Vati muzukuru uyu haana kana kumboyamwiswa kana kupiwa chekudya kubva zvavaiswa muchitokisi mangwanani.
Hatina kana chataiza vazukuru tinavo pano. Ine muzukuru wangu kana mumvura yokumwa haana kumbomwa chitobo chakatovata nekutoziya nezvaizvi mapurisi ndikangorya iye zvindiri kunzwa kupera simba nezhara.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector kuda kwacha Dewa vati vanga vasati vaane zvizere panyaya iyi sezvo vanga vasiri muhofisi. Vakavimbisa kupa Studio 7 zvizere vadzokera muhofisi asi vanga vasingasadairi nhare yavo kusvika pataenda pamhepo tisina kunzwa zvakare kubva kwavari.
Alright, izvezvizvi ndiri out asi maybe around quarter past two ndoendapinda.
Mukuru webasa muhofisi yegurukota rezveminda amai Charity Mumera vati havakwanisi kutipa nyaya iyi vachititaure nemapurisa kana hofisi yegurukota remasvingo. Munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo Pazakawambwa vati vanhu vasungwa pasi pechirongwa cheoperation No to Land Barons icho chakaparurwa musi wa10 mwedzi uno chichipera mwedzi unouya.
Pari zvino Godfrey pane operation No to Land Barons iriku yakatanga musi wa10 January 2024 kusvika musi wa9 February 2024. Ndiri kuzvidza kuti a number of arrests has been made pavanhu vakadaro vatataura ivava.
Tachigara wekanzuri yemasvingo Road District Council kanzira Elias Jera vati vari muchirongwa ichi uye kanzuri yavo yakapasisa chisungo chekuti vakazvigadza muminda nepekugara zvisiri pamutemo vabviswe.
Handisati ndaiyazoziva. Ya takangoita rezolution haikungoti maillegal settlers anyanya kuwanda.
Asi vagari vemumaruwa aya vanoti vatsigiri vebato rezanu PF uye vakatora minda iyi vachipinzwa nehurumende uye minda mizhinji iyi yaiva mapurazi evachena vachiti vakapiwa magara ekugara munzvimbo idzi kana kuti maoffer letters. Vanoti vari kudzingwa munzvimbo idzi dzavagara kubva mugore ra2000 pahondo yeminda uye havachisina kwekuenda. Vanoti havasi kufara nezviri kuitika sezvo vakapiwa minda idzi zviri pamutemo vachipomera mapurisa mhosva yekutyora kodzero dzavo vachivasunga vasina mhosva. Kubvisa muminda kwevagari ava kwave kureva kuti vave kumanikidzwa kusiya zvirimwa zvavo sezvo iri nguva yekurima. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachishandisa masimba avanopiwa pasi pemutemo wepresidential powers temporary measures act vamadudza mutemo unodzivirira vana vadiki panyaya dzepabonde kuburikidza nekuburitsa mutemo unoshanda kwenguva diki westatutory instrument 2 of 2024. Mutemo uyu wawedzera kuomesera vanobatwa nemhosva yekurara nevana vadiki kana kubatsira mukuparwa kwemhosva yakadai. Vachavani kwavaine mhosva yekurara nemwana ane makore ari pasi pegumi nemaviri vachatongwa nemhosva yekubata chibharo. Kanawo vacharara nemwana ane makore ari pamusoro pegumi nemaviri asi ari pasi pemakore gumi nemasere asi iye asina kubvuma kuita zvepabonde vachatongwawo nemhosva yekubata chibharo. Mutongo wepamusoro une makore gumi mujeri kuchituo mumwe mutongo uine makore manomwe mujeri. Bazi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC razivisa kuti zvakabuda mubvunzo dzeadvanced level dzakanyorwa gore rapera munambudzi zvaburitswa. ZIMSEC inoti zvikamu zvevana vakabudirira mubvunzo idzi zvinosvika makumi mapfumbamwe nezvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 94.6% zvichitiwo zviri kuenzaniswa nezvikamu makumi masere nezvisere kubva muzana kana kuti 88% zvakabudirira mubvunzo dza2022.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muPakistan azivisa nhasi kuti asunga vanhu vaviri vanga vakazviteya nemabhambu vanotyidzana nechikwata chemudunhu iri chinove pasi peIslamic State chinozivikanwa seIslamic State Khorasan. Boka rinorwisana nechitororo mudunhu iri rati basa raitwa pachishandiswa mashoko arakawana raita kuti varume vaviri ava vasungwe pedyo nePeshawar, guta guru redunhu riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumavirira reKhyber Pakhtunkhwa rakaganhurana neAfghanistan. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak vari kushanyira Kiev, guta guru reUkraine nhasi, kuti vazivise nezverubatsiro rutsva kuUkraine kusanganisira kuwedzerwa kwemari yekubatsira mauto muhondo yayo neRussia. Mashoko aya aburitswa negwaro rabva kuofisi yavo. Gwaro iri rati vaSunak vari kutarisirwa kuzivisa mari yavachabatsira nayo Ukraine mugore rino rose, iyo inoita $3.2 billion. Mari iyi ichabatsira muzvombo zvinoenda kure, kudzivirirwa kwemuchadenga, zvombo zvemauto epasi pamwe nekuchengetedzwa kwemumvura. Vamwe vagari vekumaruwa kusanganisira nevakagariswa patsva vanonzi vave kurarama nemabasa asinei nezvekurima nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekurimisa pamwe chete nemari shoma yavanowana kubva mukurima. Kunyange hazvo izvi zvisiri zvitsva, makore ano zvinonzi zvinenge zvawedzera nekuda kwezvikonzero izvi pamwe nezvimwe zvinosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera. Tine urombo vateereri, tiri kuita dambudziko nemushina wedu kuti tinge tichikupai nhau pamusoro pezviri kuitika kumaruwa. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Mumwe akagariswa patsva kumhangura mudunhu reMashonal and West raBothwell Kachere vauti mari yavanopiwa neGrain Marketing Board kana kuti GMB kana vachinge vatengesa chibage chavo ikoko ishoma zvekuti vari kutadza kudzokera mumunda nokudaro vave kutsvaka imwe mari kuburikidza nekukanya zvitinha sezvo mumunda mavo muine zviru zvakawanda.
Zvinochaya zvitinha zvokutengesa ndemabasa atinonyatso kunda kuita kuno.
Mumwe avekurarama nebasa risinei nekurima ndivaJacob Mamvura vekushamva mudunhu remasonal and central. Vamamvura vanoti vakatenga muchovha unotakura vanhu kubva kushamba kuenda kubhindura, izvo vanoti zviri kuvapa mari inoita madhora ekuamerica makumi matatu kana kuti US $30 pazuva mushure mekunge vabvisa mafuta ekufambisa. Mari yavanoti inokunda yavaiwana mukurima. Mumwe mugari wekumhondoro mudunhu remasvanandi West vakunda izimindo vanoti kutadza kuwana mari yechikwereti kumabhanga yekuti vakwanise kurimisa ndizvo zvakaita kuti vadzokere kubasa rekusona hembe pataundishipi pamamina. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimri vaGilbert Muponda vanoti pane dambudziko guru kana vanhu votadza kushandisa ivhu ravakapiwa kuti varimire nyika vachiita mabasa asinei nekurima.
Nyaya yerural non-agricultural economy panenge pane problem iri serious nekuti vanhu vari kumamisha nevakaitoitwa vamwe vakati varesettlement vaakuita zvekurarama zvisinei nevhu zvisinei neagriculture.
Vamaponda vanoti dambudziko guru nderekuti mari inobhadharwa zvirimwa ishoma zvekuti varimi vanotoda kutsvaka imwe mari kuti vakwanise kudzokera mumunda. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti nguva yekurima mwedzi mishoma kana murimi asina mvura yemadiridziro nekudaro mimwe mwedzi vanozoipedza vave kuita mamwe mabasa akaita sekukanya zvitinha kana kutyaira michovha.
Vanhu vanenge vachimirira mvura iyi yekunaya, saka mvura iyi inonaya pamwedzi yatingati mitatu kana kuti mina, pamwe pese apo kunenge kusina mvura. Zvese zvakureva kuti munhu tingati half wechidimbu chegore munhu anenge asina zvimwe zvekuita pamunda wake iwayo. Saka zvinoda kugadziriswa, magadzisiro acho panoda kuiswa madiridziro atinoti irrigation muchirungu, kuti vanhu vakwanise nguva vachirima kutenderera gore rese munhu achirima akabvisa mbesa iyi oisa imwe.
Gurukota rezvemaindastry amai Stembiso Nyoni vanoti hapana chinoshamisa kuti vanhu vekumaruva vararame vachiita mabasa asinei nekurima nekuti zvavanenge vachiita zvinoita kuti upenyu hwevanhu hufambire mberi. Amai Nyoni vanoti kuita mabasa anopa mari kwevanhu vari kumaruva kana kumapurazi zvinoitwa munyika dzose uye vanhu havararame nekurima chete asi nezvimwe.
There is also rural industrialization that is growing in which industry is thriving in the rural areas.
Pane kuvakwa kwemaindustry kumaruva kuri kuitika nechiyero chepamusoro.
Izvi zvinotsigirwa namuzvinafundo Remigio Tombeka vanodzidzisa zvidzidzo zvebudiriro kana kuti development studies pachikoro chikuru cheNational University of Science and Technology kana kuti NAS, avo vanoti zvisinei nezvikonzero pose panogara vanhu pane zvavanoda kuitirwa nevamwe kana kuti maservices.
Rural non-farm economy yakakosha zvikuru kuupfumi hwekumaruva nekuda kwekuti mari yainopa inomirira chikamu chikuru muupenyu hwevanogara kumaruva. Unogona kuona vamwe vachienda kunochera zvicherwa, vamwe vachiita zvekutengesa tengesa uyezve vamwe vachiita zvekuruka rupasa vachitengesa. Zviitiko izvi zvinopa mikana yemabasa.
Mabasa asinei nekurima kumaruva anonzi akanakira kusimudzira upfumi hwenharaunda, kuderedza urombo, kuwanisa vanhu mabasa pamwe nekuderedza uwandu hwevanhu vanoenda kumadhorobha kunotsvaga mabasa kana kuti rural urban migration. Mumatunhu akawanda vakawanda zvikuru vechidiki vaikurarama nekuchera zvicherwa zvakaita segoridhe kana mangoda izvo zvisinei nekurima. Gore rino kunonoka kunaya kwemvura mumatunhu akawanda kunonzi nevamwe kuchaita kuti mabasa emaoko awedzere sezvo vanhu vanenge vachitsvaka cheuviri. Ndakamirira Studio 7 muchinyoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall vachiimba dzechitendero Tafadzwa Murota, anozivikanwa neremagitare rekuti Profesa Murota. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Is it natural or is it artificial?
Ndinokwazisai vateereri pamwe chete nevatsigiri wemusambo wenziyo dzangu wandinoti dancehall gospel. Zvemagitari ndakatanga mugore ra 2022 chakanyatsotanga rudo rwekuverenga bhaibheri, ruzivo rwemashoko matsvene anovakiridza neanotsiura. Ndiwo andinoshuvira kuti nyika nemarudzi ose azive. Muchidimbu ndingangoti nziyo dzangu imharidzo.
Veukama vabereki vaiti kudii pamaka tanga kurova magitare?
Vabereki chavaiziva ndechekuti ndiri mwana uya anoti manheru patinoita Bible study ndini ndinotsvaga machapters nemavhesisi zvose nekuverenga.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei music yenyu?
Nziyo dzangu dziri kutambirwa nemufaro wakanyanya, izvo zvinobva zvandipa tariro yekusvitsa mharidzo kumarudzi ose, kubva pane rwiyo rwekutanga runonzi The Almighty, The Word, The Book of Law, I Am Who I Am, Mene Mene, Big Money, kuna mataiko namba 8 rudo.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Mikana yema live shows mishoma ndiyo challenge hombe. Sezvo nziyo dzangu iri mharidzo, ndinoshuvira kuwana ma live shows akawanda kuti mharidzo ifambe kunyika dzose.
In the blackest darkness has been reserved for them, because we have a struggle, not against the blood and not against the flesh,
vanoda kukubatai vangade kutenga mimhanzi kana kukuhayai, vanokuwana ikupi?
Ndinobatika paFacebook, TikTok, paYouTube @tafadzwa murota, Gmail @tafamurota1, paWhatsApp namba dzangu e +27742872886.
Mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu?
Kuvatsigiri vangu ndinoti ngatirambei tichiteerera musambo uchangoburwa wemharidzo Profesa Tafadzwa Murota, dancehall gospel.
Nasi was a Friday, chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro, timbojamba maspika.
Ndingafara makandibuditsa mudariro nesongu yangu inonzi kuna mataiko.
Kuna mata, kuna mataiko, kuna mata chaiko, kuna mataiko, kuna mataere, kuti kuna matakunzi, kuna mata, kuna matakuanda kushitenderele, kuna mataimbiri ere, kuna mataimari ere, kuna mataufumi ere. Chaiko, kuna mataiko, kuna mataere.
Manga mchinzwa nzwisa ekambo kanonzi kuna mataiko. Manzwa uhurukuru ya itwa na Profesa Murota. Aripa runare ku South Africa na Ivan Zisiningawe Studio 7. Makwikwe nabu ine mukurumbira mu Africa ye Africa Cup of Nations kana kuti AFCON, ayo anga akamirirwa nemaziso matsvuku nevanhu vakawanda munyika pamwe neAfrica yose, ari kutanga mangwana muIvory Coast, apo chikwata chenyika iyi chichapinda mudariro chichikweshana neGuinea Bissau. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nezvemakwikwi emukombe weAfrica Cup of Nations. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato rezano PF rinoti rinotsigira danho rakatorwa neSouth Africa rekuendesa Israel kudare reICCJ. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyaimwe na Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ndabelelithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 zibandlela 2024 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje abezanu PF bathi bayasisekela isinqumo esithethwe yi South Africa esokuphanyeka udaba lokukhonona ukuba ele Israel libulala amahlayana izizalwane zakwele Palestine emthethandaba we ICJ. Sesiguquliwe isahluko somthetho ukuvikela abantwana kwezocansi ebesivumela ukubana umuntu angahlangana kwezocansi lo ntombazana oleminyaka elishumi lasithupha 16. Imidlalo yomncintiswano we-Africa Cup of Nations uqala kusasa kwele Ivory Coast lapho amaqembu awe-Africa azanqikelana khona ebanga isicoco ukuthola isicoco sokuba zintshantshu zase-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla lezanu PF lithi liyasisekela isinqumo esithethwe ngele South Africa esokuphanyeka emthethwandaba omkhulu wamazwe omhlaba we-International Criminal Court of Justice udaba lokukhonona ukuba ele Israel libulala amahlayana izizalwane zakwele Palestine empini yalo leqembu ele Hamas. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Mthwangwa uthi ibandla lakhe livumelana lesinqumo esithethwe ngele South Africa ngoba lokhu kuza kwenza ukuba amazwe wonke abone ukuhlukumezwa okwenziwa abantu bakwele Palestine.
Siyibonile iSouth Africa isipha udaba lwayo isekela iPalestine. Thina vele simela abantu bonke kungelani lokuba ngabe umhlobo u. Abantu siyafana.
Umthwangwa uqhubeke ethi ukubulawa kwabesiPalestine ikakhulu abesifazana labantwana kuyadanisa esithi kumele impi leyi iphele ngokuphangisa. Kodwa isikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi iZanu PF kumele iqale izinuke amakwapa ime ukugijimela indaba zaseIsrael ngoba layo yephula amalungelo kaZulu eZimbabwe.
IZanu PF ingasekela uhlelo lokuhanjiswa eIsrael South Africa an International Court of Justice njani yona la yakhomida igenocide emathebeleleni keGugurahund labo kufuze bahanjiswe zizabahambisa zizadinga amagqwetha ke alobungcitsho obukwanileyo bahanjiswe labo International Court of Justice baye thonisiswa ke indaba zabo zeGugurahund lezinye indaba ezinenge ezenzakalayo after that ezigoqela i-violence ka-2008 le-violence elokhu isenzakala.
Kodwa ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza nenhlanganiso yamalungelo oluntu eyeZimbabwe Human Rights Institute umnumzana Providence Nyathi uthi ukwephulwa kwamalungelo abantu besiPalestine akungeke kuqathaniswe lokwenzakala eZimbabwe kodwa laye esekela inyathelo ele South Africa.
Lokho okwenzakala kwele Palestine akunyeki kufananiswe lokwenzakala kuleli. Kumele sizwisise ukuba lapho iSouth Africa isekele iPalestine lokhu kuvela kumbali yamazwe lawa. Njalo lokhu kuqakathekile kuinternational relations ukwedlula ukwenzakala kuleli.
Kodwa enye ingcitshi esebenza lebandla le People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi indlela ele South Africa elenze ngayo kudaba lwePalestine leIsrael kumele ikwenze kudaba lweZimbabwe.
South Africa ilahleke indlela ngoba iSouth Africa igijime yaya eIsrael yathumela amagqwetha ayo eIsrael. Ukhokho ndema uhulumende waseIsrael isithi iIsrael iyabulala abantu basePalestina, iIsrael iyabulala. Konke lokhu akuna qiniso ngoba iSouth Africa ishiya iZimbabwe apha ecaleni oru next door oru kumelwane ukuthi ilungise uEmerson Mnangagwa nezano PF regime nendaba yombuso ka Emerson Mnangagwa from 23 August.
Ele South Africa izolo liphanyeke isicelo emthethwandaba wamazwe omhlaba oweICJ lisithi ilizwe leIsrael lephula umthetho weGenocide Convention womnyaka ka-1948 ngokubulawa okwenziwa abantu basePalestine endaweni yeGaza. Ele-Israel liphe ubufakazi balo namhlanje lisithi lokhu likwenza ngoba abeqembu leHamas elibunjwa ngabePalestine yilo elaba luqalo kulimpi ngokudubula ibulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 base-Israel lathumba abaphezu kwamakhulu amabili 240. Lolu daba luyaqhubeka lusahlulelwa emthethwandaba we-ICJ ele-Israel lisipha ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu. Zimbabwe.
Ekhuluma emhlanganeni munye lentatheli izindaba owenzelwe eHarare, umnumzana Chris Mtshangwa isikhulumeli seZanu PF uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlela ibandla eliphikisayo LCCC eliqhubeka lilokudonselana osowudala ukuhlelwa kokhetho lwama-by elections ngemva kokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edalela ephalamende lakumakhansili ngenye yale inkokheli. Kubika umlondolozi Ndlovu njalo.
Umthwangwa uthi iZanu PF isidiniwe ngokuba lokhu ichitha isikhathi ihlela ukuncintisa kukhetho lwama-by elections olubangelwa ikuxotshana kwamalunga awe-TCC edayele ephalamende lakumakhansili.
Asithabi ukuba siyaqhubeka sisiya kukhetho ngoba bayalwa. Sake sababona na Welshman Ncube owende loChamisa bekhulumisana, haji ngabakwenzi lokhu.
Umthwangwa uqhubeke sithi kungelani lalokhu okukhulunywa ngabantu ukuba umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala we-CCC usebenza neZanu PF ubona ngabamazi uChabangu. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kusobala ngendlela uChabangu asebenza ngayo ukuba ubambisana labeZanu PF.
Ubufakazi silabo butshengisa ukuthi uChabangu usetshenziswa nje libandla leZanu PF ukudunga amanzi ade clear awe-TCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa. Kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uChabangu bafika lapho abafuna khona sebezamlahla, vele yiwumkhuba weZanu PF yakusebenzisa ukusebenzisa ibisikulahla njengesikorobho. UChabangu laye uzalahlwa njengesikorobho njengabomonzura labanye abasetshenziswayo emuva le balahlwa njengesikorobho.
Ingcishi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Moyo esebenza nenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla amakhulu ukuze ilizwe lime ukuqhubeka lisenza ukhetho lona oluqeda imali elizweni.
Kumele amabandla lawa akhulumisane ngoba ukhetho seledlula, lokhu kuqedela ilizwe imali eningi kakhulu.
Ukhetho lwama-by elections olokudinga amalunga ephalamende awezwimba East, Koromonzi South, Seke, Phelandaba, Chabalala laseMkopa eGweru ndawonye lokhetho eziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuxotshwa kwabameli bendawo lezi abe-CCC nguChabangu esithi kabaseyiwo malunga ebandla leli ngasikhathi sinye ibandla leli lisithi akasuye siphathamandla salo evele engasilunga labo. Kule ndaba eziningi-ningi ezisemthethwandaba zokuphikisa izinqumo azithathayo kodwa esekelwa emthethwandaba lomlawuli wedale lephalamende ukuthatha izinqumo azithathayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso emela ababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe ibika ukubana izakhamizi zaseMtoko sezivale esinye isikolo salumango ngemva kokuxotshwa umphathisikolo umsekeli wakhe labanye ababalisi zisithi zifuna umphathi kanye lababalisi abavela emangweni wazo. Izakamizi lezi zibikwazi thethe izehluthulelo zama ofisi esikolo lesi zawapha umbalisi ophuma emangweni lo zathi kumele akhokhele. Le into esolwe kakhulu yiPTUZ isithi akulunganga ukuthi abazali baxotshe ababalisi ngoba bengaveli kuleyo ndawo. Esigabeni seMathebeleland kulodaba oluhambelana lalolu lapho abazali abakhala khona ngababalisi abangakhulumi ulimi lwesiNdebele kanye lezinye indimi ezikhulunywa ngabantwana kulumango ngoba bevela ezigabeni ezinye ezigoqela eMashonaland. Bathi njalo abanye bababalisi laba bafundisa isiNdebele lanxa bengasazi kuhle okubangela ukubana abantwana bagcine befundiswa ulimi olungaqondanga. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lomabhalane wogatsha lwezemfundo uMnumzana Tawungana Ndoro ngalolu daba. Kunjalo nje impumela yemihloliso AA level yanyakenye ibikwa isikhona. Umongameli Emerson Mnangagwa uguqule umthetho wokuvikela abantwana kwezocansi owe Statutory Instrument 2 of 2024 esebenzisa amandla awaphiwa isisekelo sombuso awe Presidential Powers Temporary Measures Act. Linguquko yethule ngemva kodaba olukhwezwe emthethandaba owe Constitutional Court lokuphikisa ukuvunyelwa kwabantu ubana bahlangane emacansini labantwana abaleminyaka elishumi lasithupha 16 kodwa bengavunyelwa ukuthi bende bengakafikisi iminyaka elishumi lasishiyagalombili 18. Umthetho wengezelele njalo isigwebo secala lokuhlangana emacansini lomntwana ophansi kweminyaka elishumi lasithupha. Ngakho ke umuntu engatholakala elecala lokuya emacansini lomntwana onje ulakho ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka efika elishumi. Uthabo Kancube weStudio 7 uxoxa legqwetha uMnumzana Ephraim Ndlovu ochasisa kabanzi ngalinguquko.
EZimbabwe kwakulomthetho owavumela umntwana ole 16 years ukuthi alalwe laye. Yiwumthetho owawukhona. Kwasokusiba lesenzo esihle esokuthi kuyiwe e-court okuthiwa yi-constitutional court ku-case kaKawenda versus Minister of Justice lapho kwayiwa khona enkundleni enkulu yesisekelo sombuso constitutional court. Abahambe e-constitutional court bahamba bayaveza ukuthi umntwana ole 16 years akumelanga lalwe laye, uyabe sesemncane njalo kakula ngqondo ukuthi kuthiwe umuntu wenelisa ukuthi ende esele 18 years kodwa kuthiwe kakulalwe laye ele 16 years.
I-constitutional court yakwamukela njani ke lokho?
I-constitutional court yasamukela isicelo lesi yasisithi yona umthetho lo othi wona umntwana kalalwe laye ele 16 years kalisilo cala kawuhambisani lesisekelo sombuso okutsho ukuthi unconstitutional. I-constitutional court yasisithi inika uminister of justice 12 months ukuthi alungisise lokhu ngoku-amenda umthetho. U-12 months lezi yasisithi isi-suspenda ukuvunyelwa kwabantu ukuthi balale labantwana abale 16 years pending ukuthi nge-12 months lezi uMinister of Justice uyabe eselungise umthetho wahambelana lalokho okukhulunywe yi-constitutional court. I-judgment le ekaKawenda versus Minister of Justice yaphiwa mhlaka 24 May 2022. I-12 months lezi zaphela mhlaka 25 May 2023.
Seziphelile inyanga lezi, kuyini okwenziwayo?
Seziphelile, uMinister of Justice ubengatshintshanga umthetho. Okutsho ukuthi umgoqolwane wawufakwe yi-constitutional court wasuswela ke amandla abantu abalala labantwana abale 16 years from i-period engale kuka 25 May 2023 kabasabanjwa licala esikubone ku-case ka State versus Nkosilathi Gumbo enziwe lijaji lakobulawayo uDube Banda. Kuyikubona kwami ukuthi uhulumende esebonile ukuthi kwaba lokuphambanisa kakhulu ukuthi i 12 months zidlule uMinister of Justice engafaka ngalo umthetho. U president esebenzisa ama temporary powers akhe wasefaka ke leyi okuthiwa ngama regulations lawa esebenzisa ama presidential powers temporary measures wase kulungisisa lokhu
umthetho lo utshintsheni
senze ukuthi kube licala ukuthi umntalale lo mtwana ole 16 years. So kuqakathekile abantu okumele babekwazi ukuthi ama presidential powers asesetshenzisiwe sokulicala. Kodwa ngokufanayo isikhalazo sokuthi kusasa kumele uhulumende ananzelele ikakhulu laba bakuma ministries kakulunganga ukuthi upresident azasebenzisa ama temporary powers yet kwakule 12 months okwakumele kulungisiswe khona lokho.
Lo ke bekungumnumzana Ephraim Ndlovu ingcwethi kwezemithetho oligqwetha eHarare ubexoxa lapho ecingweni loTabuka Ncube owe Studio 7. UZulu wasemzini wePhumula South kobulawayo usele ekhuza umhlola ngemva kokutholakala kwenyawo zomuntu ziphakathi kwephepha leplastic duzane lesikolo seGood Hope Secondary School. Amapolisa atshele inkundla yeZim Live kubana akwaziwa ukubana inyawo lezi ngezikabani. Ngokunjalo athi abangaba lolwazi lokuthi lomuntu ngubani lokuthi wabulawa ngubani kumele athinte ngocingo unombolo ezithi 0292 603266. Ngizaphinda njalo 0292 603266 kumbe bathinte ipolisa eliphenya loludaba kunombolo ezithi 0775 503 357 0775 503 357. Izehlakalo zokubulawa kwabantu mahlayana zibikwa zisanda kobulawayo. Nyakinye kubiwa kubulawe abantu abaphezulu kwekhulu lengxenye 160. Untongamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lo councilor ka ward 9 kobulawayo umnomzana Donaldson Mabutho.
Hey, into iyadadisa mfowethu Nkomo. Into sibili ehlukumenza abantu nxa sizibize njalo iphuma ikakhulu phakathi kwezigaba zokhezi zona lezethu esikhokhelayo kobulawayo. Nje sinje sicela njalo siaphila ke kuzakhamizi ezinhle ezephumula ukuthi zizame ukuthi zisincedise ngoba abantu kulezi nsuku sebenokugana kulama-rituals kulento eziningi ezenziwayo ngabaphathi ke abantu. So isicelo ke singaba sisicela phakathi kwamthwakazi phakathi kwezigozini ezihle nezakhamizi ezinhle zakobulawayo ezephumula ukuthi nxa kungaba lo muntu nje ongasincedisa njengokuthi kuchallenge ubuku phoseduzandle lapha-polisa or kumaletabo umantu suggestion box awe police kungasincedisa kakhulu ukuthi sikwanzeke ukuthi sibone ukuthi yikwini okwenzakala njalo ukuthi abantu abangaba bagana bayenza ke into ehlukumeza kanjalo-ke
ukhona sesike sabona ezinye njalo izehlakalo zokubulawa nje kwabantu mahlayana kudoje izidumbu lapha lalapha yako obulawayo kansela kungaba kusenzakalani kulezi nsuku kobulawayo so kungumhlambe kazelusile yini
uyabona umoya osegoli ukanya vele lelo demoni sivakatshele ngapha kobulawayo ukuthi vele abantu abasayesabi ukufa komuntu olukubulala umuntu kuyinto kakhulu edalisayo kuyinto ke enzelayo phakathi kwesigodi senkosi sikamthwakazi. Into ke engiyibona kakhulu esibangela amakhesi anjalo ukuthi abantu sebedinga ke ukunotha ngendlela ezingaqondanga abanye ke izono lezi zigebenga-ke ezikane zidinga ke imali or impahla ezigade kulezinjengaboma-cellphone amakhalekhukhwini ukuthi bethathe beyedlengisa. Into le ngibona kakhulu-ke ilethwa ludubo kakhulu phakathi kwelizwe lethu lona leli kakhulu phakathi kwesigodlo sethu. Abantu abaningi abasela i-source of yakhe i-source of income and abantu abasesazi ukuthi bebabhata into ezizila even ukubulala umuntu ukuthi umnte note or ukuthi ethole lokho-ke akutholayo. Ibo-ke libona nezulu lokunakwana alisali ngendlela because laba abaphansi sibili abanikazi besigodlo sona sibili akubajabuleki. Na umuntu nje impilo yomuntu ngiphonga ukuchabalala kanjalo nje.
Kuyini ongakuxwayisa abantu bakobulawayo?
Into-ke sabe sizama ukuthi sigcele-ke phakathi kwamthokazi omuhle ubulawayo omuhle ukuthi hhayi bakwakithi impilo yomuntu iligugu iqakathekile njalo uNkulunkulu edala umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe. Ukuthi abantu kokuqala kumele sesabe iNkosi, ungazisabi wena, sabe iNkosi eyadala umuntu.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukhansila kaward 9 kobulawayo limze xoxa lapho ecingweni lontungamile inkomo we-Studio 7. Umncintiswano omkhulu womdlalo wenguqu owe-Africa Cup of Nations uqala kusasa kwele Ivory Coast lapho amaqembu amashumi amabili lane 24 awezwekazi le-Afrika azanqikelana khona ebanga ukuthola isicoco sokuba zintshantshu zase-Afrika. Kubika u-Ezra Chizasbanda owe-Studio 7.
Umncintiswano lo ulindwe ngamehlo abomvu ngabalandeli bezenguqu emhlabeni wonke jikelele. Kusasa ziyakhala phakathi kwe-Ivory Coast kulilizwe elenzelwa imidlalo ye-AFCON ka-2023 inqinana leqembu le-Guinea-Bissau. Umnumzana Omega Sibanda wakaba ngumsekeli weZifa uthi imidlalo le izaba mnandi.
Ikhanye izaba mnandi, khangela phela amathimu angezelelwe ukuthi abe maningi. Kuzaba le midlalo emangalisayo, ngikhangelele amathimu amakhulu azadlala laphana. Mina kodwa ngikhangele kithi eSouthern Africa ukuthi ngibone ngani iZambia izasimelela ne-DRC izasimelela. Umfana wakithi lapha eSouthern Africa uPatrick Daka ngikhangela ukuthi uzasebenza sibili atshengisele ukuthi yena udlala ku-Premier League ye-England.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders njalo wake wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors eZimbabwe uJoel Luphahla uthi la maqembu akhe akhalela ukuthi azanqoba kwinkezo le ye-Africa.
I-TP Senegal nama-players abo Sadio Mane nabafana la yenza ifaka khona phana, I think Coach Bruce he's doing something good there in South Africa. I-Dark Horse asingeke siba rule out bale young squad.
UJeto Ndebele weMambala ePlantlaye umelelele imidlalo ngenjabulo enkulu.
Sikhayelele imidlalo emihle kakhulu, sibona ama-player amaningi e-Africa adlala overseas, siwabukele dlala nawo khona apha eduze. Hayi mina bengikhayelele ukuthi maybe Senegal ngawina ngoba hayi ila ama-player amaningi alama-qualifications ashapa aseke awina ku-Champions League njengabo Sadio Mane labo Koulibaly.
Kulabadlali abaningi abakhangelelwe ukudlala ezingeni eliphezulu kulimdlalo u-Ashley Perry laye ulo mdlali wakhe amkhangeleleyo.
Mina ngiyifan lika Sadio Mane odlala eSenegal and bone ngathi ngendlela adlala ngayo Senegal ile chance yokuthi iwine i-AFCON.
Owesifazana olandela ezenguqu kakhulu Buhle Ncube uthi uzabukela imidlalo ye-AFCON ize yephela njalo kulamaqembu awakhangeleleyo ukuthi angakhathaza kulo umdlalo.
Engikhangelele ithimu enjenge-Egypt kule nto engichaza ku-Egypt angithi ngizayimenshini ukuthi ngikhangelele ithimu enjenge-Namibia. There's something again nge-Namibia engiyikhangeleleyo ukuthi bazayenza njani. Looking at i-league yabo is not that competitive, you know, but they've managed to find this, themselves ku-AFCON. So ngikhangelele i-Namibia ukuthi mbone ukuthi izayenza njani.
Amaqembu amazwe e-Afrika adele ukuba lithumi lasishiyagalombili 18 kumncintiswano we-AFCON kodwa lo nyaka angezelelwe aba ngamathumi amabili lane 24. Iqembu leSenegal yilo eliphethe linkezo ye-AFCON abayinqoba ngo-2022. Akwazi ukuthi yozala nkomoni lo nyaka. Ngimele Studio 7, igama lami ngezwe Jesus Banda.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 for dinner.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elekhubula Super Sounds. Leli qembu lidabuka eBinga kodwa licula likwele South Africa. Lapha-ke namhla liphethe idlalade lalo elisha elelesihloko esithi umuntu kazana. Nangumkhokheli waleli qembu exoxa lontungamile inkomo we-Studio 7.
Thank you.
Okay, ngembingelele igama ngwane lenyoni insuka ebhinga esigabeni sasekhokoloza. Ya ukucula ngiqale 2022 ngirekode i-single track. Ngama single track amabili le album eyodwa.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ya, abangathanda ukuthenga umculo wethu bengasibamba enambeni ezithi 069 300 5401.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Hayi, abalandeli nje beqhubeke besapota, sicela isapoti kakhulu, isapoti.
Ngilethemba lokuba ukholisile umculo wabafana bekhubula Super Sounds abakade bekuhlelo lwethu Woza Friday. Kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana bakwethu ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ezemidlalo yenguqu, sigxile kakhulu kumncintiswano wamazwe abensundu owe-Africa Cup of Nations AFCON oqala kusasa mhlaka 13 Zibandlela kwele Ivory Coast. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu, kodwa ke singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo namhlanje. AbeZANU PF bathi bayasisekela isinqumo esithethwe yiSouth Africa esokuphanyeka udaba lokukhonona ukubana ele Israel libulala mahlayana izizalwane zePalestine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah.
Ukulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.